ongororo yaitwa nestudio sede nhasi mudunhire masvingo yaratidza kuti vana vazhinji vaenda kuchikoro uye havana kudzingirwa mari yechikoro kunyange vanga vasina kubhadharirwa mari idzi asi vana ava havana kutanga zvidzidzo zvavo sezvo vadzidzisi vakawanda vanga vasiri pabasa vaeston matthews ava vanodzidzisa pachikoro chezaka primary school vati vakundikana kuenda kubasa nekuti vange vasina mari yebhazi uye yekubhadharira vana vavo chikoro
vadzidzisi vakawanda vatadza kuenda kumabasa nhasi musi wokuvhurwa kwezvikoro mudunhu remasvingo vazhinji vatadziswa kuenda kubasa nekushaya mari yekukurisa mabhazi yekubhadharira vana vavo fizi yekuti vaende vakabata chokunodya mberi isu sevarayiridzi vanoda basa ravo uye vane rudo nenyika yavo tinoti dai hurumende yakasira kunzwisisa dambudziko redu vatipa mari inoenderana ne 450 to 500 US dollars yataiwana munguva yakapera
mumwe mudzidzisi aramba kudonga zita rake ati kunyange aenda kubasa haana kudzidzisa vana sezvo vana vaswera vakangogara
tedu kumabasa tichingondeyandeyawo kungoti tichingoonekwa kuti tiripo nokuda kwokuti hurumende yedu inogona kutidzinga mabasa vasingatereri zvichemo zvedu saka tanga tichingovapo tichingokwidza nokudzira kunyange vakuru vedu vebasa vepublic service vanga vachisvika zvavo havana kukwanisa kuzviona nekuti tanga tichingovapo tichingoita kuti zvinhu zviite sokuti zviri kuendeka asi icho chokwadi chekuti hurumende inoisa zvitanda munzeve panyaya inongori pajekero rekuti hatina kupuwa mukoro unotikwanira tiri incapacitated
masangano anomirira vadzidzisi akaita sereprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ neamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ akaita chisungo chekuti nhengo dzavo dzisaende kubasa panovhurwa zvikoro nhasi mutungamiri weptuz vatakavafira zvovo vati chisungo chavo chabudirira zvikuru nhasi
more than 80% hazina kuenda kumabasa asi kana tikazohurengedza navamwe varayiridzi zvikuru sei maurban area tinoona kuti participation yanga iri very low iri pa50%. But tikaenda kumaruwa tinoona kuti participation yanga iri more than 80%. Kune manyepo ambotaura kuchinzi maheadmaster akapuwa mavhucha anozopuwa maticha saka maticha akawanda mamwe aenda achifunga kuti kuna mavhucha anotorawo kuda vana vavo vangadyawo kozoti kune masiya iwo anga achifonera kuti zvevarayiridzi vamwe zvikuru sei vari muurban area vachiti ngavaende kuzvikoro kana vakatadza kuenda kuzvikoro vanodzingwa basa nokuti havana kusaina mapenshi but isu tichitarisa overally ndinofunga kuti nhengo dzedu dzatevedzera chitsungo chatakaita mangwana vakawanda vanga vaenda vachifunga kuti kuna mavhochas vanenge vasikoo kuzvikoro
mukuru webasa mubazi rezvedzidzo mudunhu remasvingo vazedhias chitiga varamba kutaura nestudio 7 panyaya iyi asi vamwe vabereki vanoti kunyange vana vasina kudzingwa vari kuremerwa nekutenga mabhuku makavha pamwe nemayunifomu ayo ari kudhura bazi rezvedzidzo yepasi rakarambidza zvikoro kukwidza mari chiti vashandise yegore rapera izvo zvaita kuti vana vazhinji vasadzingwe muzvikoro nhasi ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba